Gwaro rabuditswa nechikwata cheKaizer Chiefs chekuSouth Africa. Rinoti mutambi weMaurias Kama Billiard adzoka munhandare mushure mekupedza mwedzi miviri asingatambe nekukuvara. Billiard akakuvara musi wa1 zvita apo chikwata chake chaitamba neMaritzburg United. Asi achange ari munhandare zvekare mangwana apo Kaizer Chiefs iri kusangana neRoyal Eagles mumutambo weNedbank Cup. Kudzoka kwaBilliard kwafadza vateveri venhabvu muZimbabwe sezvo kwauya panguva iyo Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miviri neAlgeria ye-2021 Africa Cup of Nations iyo iriko musi wa23 na30 gurume. Billiard ndiye akasimudzira maWarriors apo akakanda chibodzwa chakarova Zambia 2-1 makundano eAfrica Cup of Nations iwaya. Billiard anaya zvekare panguva iyo mumwe mutambi wemuZimbabwe Macaulay Bon weCharlton Athletic azvipira kutambira maWarriors mushure mekutadza kuita izvi kwenguva refu. Pamusoro peAfcon, Zimbabwe iri kutamba zvekare makwikwi e-2022 World Cup umo vari mugungano rimwe chete neGhana, South Africa neEthiopia. Manager weMaurias vaWellington Pandare vanoti mushure mekubudirira kuenda kumafinary eChan vari kuona Zimbabwe ichienda kuNations Cup uyezve nekukwikwidza zvakasimba muWorld Cup.
Tinodzokera kuAfcon tunoita sepatakasikana Sunday tofuura toda kuenda kuChani tunoita futi pakapfuura vamwe mashure medu tonofuura ipapo toenda futi kuWorld Cup. Aya World Cup tomboendawo chete kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Asi maWarriors ari kutarisira kuiswa mugungano rakapfava makwikwi eChan apo ari kupinda munguwani yemubatanidzwa yezvikwata ichaitwa neveCAF muCameroon musi wa17 kukadzi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kuenda kumafinary aya iCongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Mali neZambia. Kunyange hazvo nhabvu yemunyika dzinoti Morocco, Congo, DR neTanzania yakati simukei, mumwe muteveri wenhabvu muzvare Nyarai Mashaure vanoti Cameroon sechikwata chiri pamusha ndiyo chete ichatora mukombe.
Droi tutoenda zvatisati tombokwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata, asi Cameroon nika tungoivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo plus inenge ine chaunga mangoonaka difference yekuti kana tichitambira pahome tisingakwate, kana tiri kuaway munongoziva kuti tichingoitwawo imwe yeye.
Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Mutsigiri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti hazvinei kuti maWarriors achatambidzwa zvikwata zvipi, asi kuti gadziriro yakasimba ndiyo inodikanwa.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira, mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon, because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare, ndione tichibudirira.
Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e-2021 Africa Cup of Nations ayo arikufanirwa kuitirwa munyika iyi munandira. Aka kaveke chishanu kakateverana Zimbabwe ichibudirira kuenda kumafinary eChan, asi panguva dzese yanga ichirohwa munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.